Aiwa, rina manya anga ariputirwe. Mushure mekunge vamunangagwa vatora upresident nechisimba muna November 2017 mumilitary coup. Vakafamba pasi rose vachitaura iwo kuti utongi hwavo huchange hwakasiyana neutongi hwavamugabe. Vachitaura iwo kuti the new dispensation. Vachitaura iwo kuti the second republic. Asi toona kuti aiwa, utongi hwavo hauna kusiyana neutongi hwavamugabe. Uye utongi hwavo hwatowedzera kunyanyo mbunikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Ko sei muchidaro mungapa muenzaniso?
Musi wa 1 August, zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita izvo 6 zvakaurayiwa mastreets eZimbabwe neZimbabwean military. Vamuhlandi vakashedzwa nekomisheni yavo vakaona chokwadi kuti zvizvarwa 6 zvakange zvaurayiwa nemasoja. Kubva zvatabva muna November 2017, zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita 22 zvakachajwa nesubversion. Zvinotiratidza kuti nyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevana veZimbabwe dzava kunyanya kuenderera mberi. Takarekodha isu kubva vamunangagwa zvavapinda kuita president kusvika just before July 31st, a protest takarekodha 50 ma abductions.